Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirirwa naVamogen Tsvangirai zvakare vari senator Vamogen Komichi vaudza Studio 7 mushure mumusangano wenhengo dzeparamende dzebato iri muHarare kuti bato ravo rinotsigira urongwa hwese hunoita kuti vamugabe vabve pachigaro.
Saka MDC inotofara kuti vamwe vanhu vakatoijoina, zvikuru sei mauto akaijoina, vezanupiefu vakaijoina, all civil society vakaijoina programu yatakatanga kudhara. Remember takaita final push 2003 yekuti mugabe must go. It is a program that I think is a former MDC could have must go. Now, Munesa joined, we are happy, and we choose as MDCT to know Mira Munes to support the Judo Javan, could have must go.
Vakomichvati, Nengo, Zebatoravo, Zese, the Paramende, Makumano, Menenatu, Zichatsikirachirong, Wachapisam, Gabi, and Paramende Nasi, Vatim Sangano, Avarquita, Paris, you know, Neva Kungosia, Kutichurongwai, Chicham Squasei, Imenengo, MDC. Iri National Assembly vaPrince Dweko Swanda vanotiwo vanofara kutsigira chirongwa ichi
kuda kuti tionesane kuti project iri kutungamirirwa neZANU PF especially a faction yeZANU PF yatiri kupinda nayo muParliament iproject iri kuitirwa vanhu here tuda kutarisisa kutoketa kuenda kunopinda kuti tiite impeachment tapedza impeachment chii chinoitika what are the benefits anoita accrue to population and citizens veZimbabwe
dzimba dzese dzeParliament idzo dzange dziri pazoro remashondo maviri dzinotanga basa nenguva dzakwata past 2 nasi masikati apo dzinotarisirwa kutanga chirongwa chekubvisa vamugabe zvichakadai mutauri weMDC inotungamirirwa naProfessor Walsh Mncube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti nengo dzebato ravo nhatu dziri muNational Assembly neSenate dzichatsigirawo urongwa hwekubvisa vamugabe pachigaro uhu mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vanoti kunze kweimpeachment vanhu vanofanira kunyoresa kuvhota uye nyika fana kita sarudzo zakachena kuti matambudziko eZimbabwe apere zvachose
nyaya yeimpeachment sokuivona kondoita inyaya inofanira kupinda mune dzimwe nyaya dzakawanda zvinofanira kuita vanhu veZimbabwe vanofanira kuvhura mafront akawanda pakugwa hondo iyi yokuti zvinhu zvinake munyika zveimpeachment hongu zvinogona hazvo kuitwa asi ngatisatarira izvozvo chete tichiti ndozvichagadzirisa matambudziko edu panofanira kuitwa zvakawanda
nhengo dzeparamende dzeZANU PF nezuro dzakaita chisungo chekudzinga vamugabe pachishandiswa paramende kunze kwedanho riri kutorwa neparamende veruzhinji vari kuratidzira mumigwagwa nekumba kwavamugabe vachiti ngavasiye basa izvi zvinotevera danho rakatorwa nemauto rapfuura rekugadzirisa zviri kunetsa mubato riri kutonga reZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.